mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 12/2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairus muzimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332 mamwe mapato anopikisa anoti hachisi chokwadi kuti vari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yezanu pf iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairus munyika hwasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332 izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu gumi nemumwe vaine chirwere ichi nemumwe akachibata kubva kune mumwe munhu ari munyika anotozikanwa zvekare vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi mashanu nemumwe 51 uye vafa vachiri vana zvichakadaro Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri 200,000 vabatwa nechirwere checoronavhairus muAfrica vashaya vachidarika zviuru zvishanu nemazana mashanu 5,500 vapora vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe 91,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nemana 7.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni maviri vanhu vafa munyika iyi vachidarika zviuru zana rine gumi nezvitatu 113,000 pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana zvine gumi nemasere 418,000 vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu 3.5 million. MDC Alliance anotungamirwa navanelson chamisa pamwe nemdc inotungamirwa namuzvare tokozani kupe anoti hachisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yezanu pf mapato aya anoti acharamba achienderera mberi achipikisa zanu pf murunyararo kuitira kuti munyika muve neutongo hwejekerere Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera
mutevedzeri wemutauri wemdc alliance vaclifford shatwayo vanoti mashoko akataurwa negurukota rezvemukati menyika vakazembe ekupuma uroyi vanopikisa zanu pf ivo vasina mhaka yavakapara anokashikamadza bato ravo vashatwayo vanoti zvinokashamadza veruzhinji kunzwa mashoko akadai panguva iyo munhu wese ari kutarisira kunzwa kuti nyika ichabuda sei mumatambudziko ecovid-19 nzara kushayikwa kwemafuta edzimotokari nekusafamba zvakanaka kweupfumi
vanhu vavanonga vakatarisira kuti vatungamiriri ndo vanofanira kuuya nemhinduro mukutambudzika kwavo asi vatungamiriri vacho vaakuuya pazvivhitivhiti zvenyika yese vasina mhinduro vane mhinduro yekupomera vane mhinduro yekutaura zvemakuhwa kuti ndakazonzwa kuti pamainhingi vanhu vakadya nenyama nezuro ndakanzwa kuti pamainhingi babanhingi vakazouya nehugu nezuro vachitaura kuti takanzwa makuhwa kuti hurumende ichapandukirwa zvinoratidza zvega kuti chavanokoshesa mukati moupenyu hwavo chavanokoshesa ivo sezanu pf kutonga kwavo.
Munyori mukuru MDC yamzvare kupe vaDouglas Monzora vanoti bato ravo harisi kuronga hondo asi kuti rinoda kutora masimba pachishandiswa sarudzo.
Saka ava vanoshanda nana Kasukuere, nana Jonathan Moyo, nana Joao, isu hatinei nazvo. Isu chatinoda kutora nyika ino tichishandisa zviri pamutemo, tichishandisa constitution, mavoti ewanhu. Ndokusaka tichiti tinoda kuti pave nesarudzo dzakachena, ruzhinji rweMDC rwovhota.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vamavela Sikumalo, vanoti vakakashikamadzwawo nemashoko avakazembe. Vanoti masangano avo anoshanda zviri pamutemo uye hapana kana nhengo imwe zvayo yeCrisis in Zimbabwe Coalition ine chinangwa chekupidigura hurumende.
Saka kubuda vachitaura kuti civil society pane civil society organizations aripo ari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo yatingati pachirungu kuu. Masoko enhema iyayo vanoita kuu tinovaziva muno muZimbabwe. Takaiona kuu ichiitika muna 2017 uye vakaiita vanozivikanwa. Hazvisi zvinhu zvekuti tingaspekulete kana kuedza kufungidzira. Vakabvisa vamugabe pachigaro zvisiri pamutemo vanozivikanwa.
Vachitaura muHarare nemusi wechipiri manheru vakazembe vakati paive neurongwa hwekuda kubvisa hurumende uhwo vakati hwaitungamirirwa nevamwe vakuru vakuru kubva mumapato anopikisa chikwata cheG40, dzimwe dzisondo dzemuno nedzekunze pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Vakazembe vakadoma mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala, vaimbove murongi wemusangano muzano PF vaSevia Kasukuere, muparidzi vaTalent Chiwenga, sevamwe vavanhu vaive muchirongwa chekuda kupidigura hurumende icho vakati chaitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze. Asi masangano akazvimirira nemapato makuru anopikisa anoti mashoko avakazembe akafanana nemunhu ari kutsvaga uta mugate chaimo. Zvichakadai, dare pamusoro rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa neMDC Alliance yekuti muzvare kupe nechikwata chavo vabude pamuzinda weMorgan Tsvangirai House uyo vakatora svondo rapfuura. Imwe nyaya ichanzikwa nedare iri inyaya yakakwidzwa kudare iri nava Ian Makone, vanove mumwe wematrustee emuzinda uyu, apo vari kuti kambani yavo yeHarvest House Limited ndiyo muridzi wemuzinda uyu kwete MDC. Asi vamonzora nevamwe vavo vari kupikisa vachiti MRT House yakatengwa nebato ravo kuma2000.
Imba yakatengwa kuma2002 ndiyo zvinoratidza magwaro iwayo kuti registration yakakutransfer yakaita kuma2002. Asi imba yakatengwa nemari yakanga yawanikwa muna2000 yepolitical parties finances.
Muzinda weMDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatendai Biti nava Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mokunetsana nevaive mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. VaBiti navaMangoma vakaita nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato izvo zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLifonic Enterprises iyo yaive yavaBiti, vaMangoma navaFortune Gwaze sevakuru vayo. VaTsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani reHarvest House Limited. Vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timber naReverend Tim Nail panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nyaya huru inofanirwa kunge ichigadziriswa nehurumende nekukasika inyaya yemihoro yevarairidzi, iyo inonzi nesangano iri yadzikira zvikuru zvekuti haichakwanisa kuraramisa murairidzi. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vanoti pari zvino murairidzi ari kutambira mari yakaenzana nemadhora $30 nemashanu ekuAmerica pamwedzi. Iyo mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yave pamadhora emunyika zviuru zvinomwe kuti ikwanise kungotenga chete zvekudya pasina zvimwe zvese zvinodiwa. Vashandi wehurumende vanoti varikuda kuti mushandi wepasi atambire madora mazana mashanu nemakumi mashanu nemana emari yekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kurarama. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi Professor Paul Mavima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGundani.
Inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende yedu yomuZimbabwe inyaya yemasalaries yemuhoro wevarairidzi vemuno muZimbabwe. Mari inotambira murairidzi muno muZimbabwe yadzikira zvokusvika pa$35 United States dollars tichitaura pari zvino. Mari iyoyi imari yokuti kana takatarisa mari yomuno muZimbabwe murairidzi anotambira mari isingapfuuri 3,000 RTGS kana Zim dollars pamwedzi. Iyo mari inodiwa yakataurwa nevanotipa mafiga emari vanotiudza kuti ivo mari inodiwa inofanira kunge ichisvika kuma7,000 RTGS kana kuti Zimbabwean dollars, iri mari inongokwana chikafu bedzi, inongori bread basket.
Takanzwawo svondo rino zvichinzi hurumende ine musangano wetripartite negotiating forum wayanga ichitarisirwa kuita nevamiriri vevashandi hurumende. Iriwo svondo rino pane chatichafamba here pamusangano iwoyo?
Iwo musangano watakambonzwa uchitaurwa nehurumende, vanhu vese vakanzwa kuti hurumende yakati tichaita musangano svondo rino. Hatisati tanzwa nezvavo. Zvanga zvakakosha kuti misangano iyoyi iitwe pachine nguva uye vanhu vasangoudzwe zvemisangano inotora nguva kuti ibuditse mari. Dai zvaigona paita nzira yokuti hurumende ingokaruka yagadzira nyaya dzemuhoro wevarairidzi pasina kusangana kwemazuva akareba nenyaya yokuti mitengo yapenga.
Tiri kunzwa hurumende ichitaura nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro musi wa28 July kuno mwedzi unouya. Imiwo sangano renyu reZimuta rakamira papi panyaya iyo yekuvhurwa kwezvikoro?
Panyaya yokuvhurwa kwezvikoro isu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuita zvese zvatinokwanisa kushanda pamwe chete neMinistry yePrimary neSecondary Education nokushanda pamwe chete nedare reParliament tichivachenjedza nokuvayambira kuti zvikoro zvinofanirwa kungovhurwa kana nguva yasvika yokuti zvinhu zvese zvinofanira kunge zvichigadzirirwa muzvikoro zvinoenderana nedambudziko ratinaro reCOVID-19 zvigadziriswe. Anonzi maPPE nechirungu iyaya, zvese zvinodiwa, mishonga inodiwa kuti inge ichishandisiwa kuti chikoro chinge chiri nzvimbo yakashambidzika zvinge zvaunzwa nehurumende. Hazvigoni kuti zvikoro zvinzi vashandise mabhajeti avo echikoro iwo asipo mari yacho isipo kuti vaite gadziridzo idzi dzemaPPE, gadziridzo dzekutesta, gadziridzo dzakasiyana-siyana. Izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Teachers Union ZIMTA vaRichard Gundani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano masere anomirira varairidzi nezuro akaendesa gwaro kudare repamusoro redzimhosva achikumbira kumiswa kwekunyorwa kwebvunzo dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa30 Chikumi. Masangano aya anoti izvi zvisaitwa kusvika zvese zvinofanirwa kuitwa kudzivirira varairidzi nevadzidzi kubva kucoronavhairas zvagadziriswa. Gwaro iri rinodoma Zimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC pamwe chete nebazi rezvedzidzo yePrimary neSecondary, bazi rezveutano Civil Service Commission nebazi rinoona nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Mutungamiri weAdhuzi vaObed Masaraure vanoti gwaro iri riyatambidzwa kuvanhu vakadomwa mariri nhasi chishanu.
Tabva kunosiya mapepa chikumbiro chatiri kuisa chekuti matare amise kunyorwa kwemazamanishoni emuna Juni aya atiri kuti achazokonzera kupararira kwedenda reCOVID-19 iro rikazoparadza upenyu hwevanhu vakawanda, sezvo pasina matanho atorwa nehurumende kuchengetedza upenyu hwevana nevarairidzi pavanodzoka kuzvikoro anove matanho atata nenguva tichikumbira. Saka mapepa ataisa kumatare achazenge achizoiswa kune vanofanirwa kutipindura chikumbiro chataisa kumatare vachazeke vachipiwa mangwana.
Vanofanira kupindura ndavapi vamadoma?
Zimbabwe Examination Council, ZIMSEC, chine Ministry of Primary and Secondary Education, chinewozve Ministry yePublic Service, chine iyo Civil Service Commission traitors for revenue ministry yekubata mari yefinance yova tiri kutarisa kuti vachange vachipindura panhona dzatiri kutaura dzatiri kuti kana dzisati dzagadziriswa masamanishoni amirire kunyorwa
zvimwe zvemugwaro ramaendesa kudarira pamusoro redzimhosva ndezvipi
tikukumbira matare kuti amise kunyorwa kwemazamanishoni kana hurumende ichinge isati yagadzirisa nyaya yepersonal protective equipment isati yagadziriswa nyaya yekuwanikwa kwemvura yekuti vana vageze maoko pasati pagadziriswa nyaya yekutestwa kwevana nevarayiri muzvikoro zvekuti nezvimwe zvatikukumbira kuti kana zvisati zvagadziriswa mahurumende namatare amise zimuseki kuunganidza vanhu navachinyora mazamanishoni nekuti zvichakonzere njodzi yakakurisa paupenyu hwavo neupenyu hwevarayiri ndo zvatikati ndodonzo guru riri mugwaro edu ataendesa
gwaro iri rabva kusangano renyu badze here kana kuti makasangana namamwe masangano anomirira varayiridzi
takabatana nemamwe masangano anomirira varayiridzi ese tiri kushanda tiri pamwe chete vakangotenderawo kuti isusatu tinyore gwaro rekutanga ravanotifaundig afdavid chingori chiwirirano asi raigonangonyorwawo chero neumwe
asi hurumende yakabva kare ichitaura kuti haina mari yokutambisa varayiridzi mari yokunze madhora okunze ekutambisa varayiridzi
hongu tinoziva kuti mari vanayo tichitarisa upfumi hwatinahwo senyika tichitarisa mari zhinji dzavanobata tichitarisa marisits avanowana ekuexporta zvino tikatarisa mari iyoyo murigion muno mari yakatoti watisei chaizvo mari iyoyo chainongoda ndeyekuti ikosheswe kuti angatange kupiwa ndiani dambudziko ratangoita nderekuti iri kuperera kupiwa mumaoko evashoma vachimba vadya yakawandisa vazhinji tichisara tisina kana chimedu chatawana saka isu tirikungokumbira kuti vazhinji dzavanongowana vangotora chimedu chiduku duku vatipiwo zvokuti tidye nemhuri dzedu dzisafe nezhara sezvadziri kuita dzisaswere dzichigwesha zvadziri kuita
hurumendewo inoti vana vanofanira kunyora bvunzo dzavo saka vachiti vanoda kuzorora zvikoro zvine makirasi evana vari kunyora bvunzo vagozovhura zvimwe zvikoro zvese mushure maizvozvo chiya munoshora ipapapa chii
isu hatina kumbombira taramba kuti mazamanishoni anofanira kunyorwa chatiri kungotaura ndechekuti hurumende ngaitaure kuti yawana mari yakawanda sei yekutenga zvatiri kuda kuti zvitengwe zvatengwa here zvavepo mari yekubhadhara varayiridzi yavepo zvikoro zvedu zvodi zvovhurwa hondo yatinarayaisu yekuti zvikoro ngazvigare zvakavharwa aa tinotoda kuti zvikoro zvivhurwe asi tiri kuti zvinofanira kutanga zvagadziriswa ngazvigadziriswe
avo vange vari mutungamiri weatus Obed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira hurumende kuti idzokere mukushandisa mari dzekunze dzaimboshandiswa munyika kuti zveupfumi zvimbogadzikana mufinancial gazette nekare hurumende inonzi yakasara isina mukana kunze kwekukanzura chibvumirano nekambani yedrugs consulting iyo yakanga yapiwa tenda yokutengesera hurumende zvokudzivirira coronavirus kana kuti personal protective equipment herald rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa kuti musi wemuvhuro uri kuuya 15 chikumi izuva rokunamata nekutsanya muzimbabwe pamusoro pedambudziko recoronavirus yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadi pastudio 7 apo sitati tapera kosti ndani ini ndinorwadzwa nezvekuta vedu vevana vashungurudzawo maopposition ava handizivi kuti zano inoda kuzotora zvokuti ndivo vakazvarwa vasinga nyika here kana vada kuti vatungamira voga here asi chandakuona chango ndivapara pa chekuti kurudzira mhuri yezimbabwe ndechekuti tofunga maopposition parties nemalawyers vari kudai kungosumba sumba
Kwa kusika pa police station pa central pa kuti aiwa chita zvona kuti nimi munyika muno hamudi opposition muno sapira o ma opposition members aya pa central police vosungwa moyo yavo ifare kuzana vosungwa sina bonus sina mhosva saka vanhu vezimbabwe vati simuke hai zvane yavo kuti shairira mazvo wazvesho
Mavadiko vachamare vestudio 7 makadiko ana blessing zulu komajonga vese nevari Tore na wedu na taura ya shawa kuzimbabwe kutinu kutenda ini bazara munu titila vanakai Dinovi imba adai mkara maka tsunga sima tsungira maka ita chingo cha misa chiri cheti Ko iyo zaali ino kudako ufunduka ino kufunduke ichu tsunga sunga wa mimi dizi Kufunduka jati kwa tera unge une katuri kwa shono tere ya uti chiri ipo chiri cha varu kuchika Iyo varu kukuni tana cha misa wazo zeli waka kiona cha misa ya Cha misa ndi odo tongu kanga wangu cha misa tongu wakapina muofisi Temi yao ya kutopera, asina zavati wa ita. Wambo tunge mnanga, kwa changu tunga chito kutucha vani. Kutucha rugona, kutucha vani, chete jiji. Hapana, chungu chungu rugona. Kutine namba mbisila wa mazo, angi wani.
Mamuka sayi wa mpa studio 7, mamuka sayi, mamuka sayi. Ya, chuda kutawara uzangu pana wei kutika mpatimini kaya kwedu. Zunetu wana mnanga kwa isi. Azuina kumbu sayana, ni kuzingirira. Suriwa singa bati. Isusu tira na wachamisi. Chamisa atifita kamusie. Chirozo di enda afoka tibati. Mkutiso wala kutitia chukushuona. Wuto tuweze ya timude mo kwezira kumuda kumuda kutareka zwari kufungizira. Iripano na mpa South Africa hapa. Rupa ndiri pana hapa South Africa. Zichana kwa nangati hawa na kutimondi. Zizanu pia fizino uraya tuziziyo. Bakudara. Ya saka duru mshumati nao. Maicha wazi.
Madi wa shamaro studio 7 ni sala kumbeka zvi zvemuchobe ndoda ngokutenda ine nhau dzamunongotipoze chokwadi ngokukumbira dai mwari atichengeta pane uhwero wadai kutekeshera pasirese ini ai ndikunzwa kurwadza zvisingaite ine nhau yakaitwa na kupe na komishi na ngonzwa hawana basa nezvido zvevana vezimbabwe ndofunga kushupika kwedu kwatinoita tiri masango kunovafadza Funguwa kwa ngu ndaifunga uti MDC Alliance Kakaita Skoto Mwende Aenda wano zingu ma members Zan PF almost kana sik Andi toyo uti mdenda ano jibuma erezo rezo Ano zinga ere wano MDC Alliance wano kwa sile kuzinga Member of Parliament weze we Zan PF Timbo kuna uti jineta era Hau kambu kuti munu MDCT Ano no zinga member of Parliament MDC Alliance Mana tukutunga miru wano mapofo kuma Muna kwa tuwe nda tongo zingaya tipa mweche pa njibe mweche Masho wango da utu wanae Zimbabwe tingo batan Kuna vili domino ya Ata chungo ita zwe penis Peni ne beba ajibatanis So wango tingo batan tingo rwisa kwa mwesheko kwa Jo uti fili domino ya
Makadi hapo pa studio 7 Ayo watina kutenda hii nebasa gurura mwuru titira Kutitumira mashoko ikutitinzwe kuti kumba kuzimbabwe uko chichiri kuitika aiwa tinofara rambai makadaro ndachida kuti ndipindure zvangu amai avo kuda vakataura nezuro kana kuti marimwe zuro wanga ari uchema chema kuti vamwe adai mabhodha avhurwa hongu mabhodha anogona kuvhurwa asi dambudziko riripo ndiroro rekuti coronavirus kunetsa kwairi kuita muzimbabwe zvinokonzi chete munhu ari kudzika kusvika pabhodha ari kubva atonzi wedza kune motikari yako mungava muri mubhazi motenda ikoko uko kwamunonovharirwa kwamunenge muchindotestwa hakuna munhu ari kusvika kumusha kuti mumhuri yake ndozviri kurema ende vanhu vacho ivavo vari kutotora nguva yakareba zimbabwen government handitombonzwisisi kuti inofunga sei aiwa ini chandingatocheme ndechinoticho dai korona yapera zvinhu zvatanga kudzokera panormal maita enyu vateereri tiri kutendai nebasa rese ramunenge muchiita zita rangu ndonzi visa ndiri kumupumalanga nokufred south africa
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa pa Intelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muimbi wechidiki Damascus the Afro Guy uyo akanetsa mazuva apera nekambo kanonzi Kwende abura mumwe mutakunanzva unonzi Zororo uyo akaimba nemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Madzibaba Nicholas Zakaria. Ngati nzwei hurukuro yaaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Hey, hey. Jama, niya lecturer. Baga yeza kukamba, hakuna kwa kazika. Baga yeza kutana, hakuna kwa daira. Baga yeza kumanya, hakuna kwa kazika. Baga yeza kuchema, hakuna kwa daira. Zinu zao mamutimba, viviri hiri kungo timba. Zaita tichipera timba.
Zororo rinakidza vanhu mukoma. Handizivi kuti nyaya kuti panga paina mudhara Nicholas here kana kuti handizivi nyazokuziva ipapo bada response yacho iri ku encourage zvisingaite.
Saka makakwanisa sei kuti mukumbire Madzibaba Zakaria kuti vange vachiimba nembi mimuri muhimbi wechidika ari kutotanga wokusimukira kudai.
Ah, Madzibaba Nicholas munhu ari simbo, ari easy kushanda naye, ari easy ku approach. So ndakavanzwisa zvandakamboita before. So hazvina kunditorera nguva yakareba kusvikira vati yatishande tese. Saka ipapo ndobva zvakatozongotangira, ndobva tazongoita idea yeZororo, ndobva vangondibatsira vakandikorekta korektawo, ndobva tatoshanda tese.
Iko zvino pane dzimwe here dzimbo dzamuri kubika?
Ah, masongs aripo mukoma. Tanga takamarekoda before lockdown zvekuti even kusvika next year anenge achingobuda. But hazodarawo because mamwe anoda mavhidhiyo and hatisi kukwanisa kumashuta mavhidhiyo acho right now.
So tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Okay, thank you mukoma Blessing. Mova nezuva rakanaka ne.
Wachidiki Damascus the Afro Guy achitaura parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Kambo kamanzo akanonzi Zororo kaanoimba na Madzibaba Nicholas Zakaria. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hatisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yezanu PF. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvetimenhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.